Ndinoona sekuti zvavari kutaura vakomana veMDC nevasikana veMDC zvinhu zvakakosha zvaifanonga zvakagadziriswa kudhara sarudzo dzisati dzatemwa even manomination court isati yaiswa asi izvozvo hapasisina nguva ende chinonyanya kushamisa kwandiri zvekuti veMDC vakuita kunga veMDC Alliance vakuita kunga vane zvimwe zvavanosarudza kupindira mazviri musarudzo nezvimwe zvavasingadi vatava vachiselekta kudai vanga vasingadi kuti sarudzo dziitwe pasina atinoti mareforms shanduko kune zvekumasarudzirwo akaita vanhu vadai vasina kumbokuita pachinga toti participate muany process vakaenda kunomination court vakaparticipata yaimanajwa nezek iyoyi izvozvo vaakusvuti mabalot vaakunyimwa because zani yakangwara yakaona kuti inogona kuvapa zvimwe zvinoti vanhu vekunzi vaone sevaroda kuita democratic elections like zvokuti mainternational observers uyai zvokubvumidza kushamisa kuti abude pazbc pano nepapapo asi vanoziva kuti nyaya hombe iri pabvr pamabalot papers nepakukaunta mavhoti ipapo ndo pavachatsvikinya mdc vasingabudi pachena asi zvinhu zvaakuda kuti nemdc ngazvichinja pasara maworking days gumi nematanhatu hatikuti pane zvizhinji zvichaitika
saka muri kuti vangadai vakaita sei chaizvo
ini ndinoona sekuti vakomana nevasikana vemdc vakanonoka kufunga vakararanidza mumukana pavaienda kwana uk vachiita sei dai vanga paripopo vakanga vatanga vashamwaridzana nemamwana anotonga nyika musadic vakaita tinoti advocacy diplomatic onslaught musadic kuti vakwanise kunge vachibvumwa but iwe havana kukwanisa kuita zvavakuita kutanga vachizvo kuti akutumira maspecial envoy kusadic nechi vakatononoka munangagwa atenderera kwese izvo zvaaiva kutanzania kune president wetanzania ari kuti munangagwa achahwina akaonana naramaposa akaita sei vakamutambira munangagwa saka ndoni pachini chachinja and also zano payakangwara yakaona kuti mdc kada kuzoti taakuenda nekuti ndiyo mdc alliance nekuti ndobato rinokukidza hombe yakagaigadzira mamapato akawanda pane mapato 128 pane mapresidential candidates 23 saka vachamisa vakati ainda akubuda vamwe vanopinda maelections imamo odho vanenge kuti haana legitimate haana credibility zvinenge zvatoitwa izvozvo kukenya vakaita the same thing maelekezo akatoenda huru kenyatta ndepresident paizvozvo international community ikazvitambira izvozvo
asi munyika mukaitwa sarudzo dzine mutauro kudai vasaungwe mhari zvizorambe zvichinetsa here pangagadziriswa sei
zvinoramba zvichinetsa pakuti nyika haibudiriri nyika haikwanisi kuenderera mberi kunongoramba tiri matinoti election mode but mukatarisawo sarudzo dzakaitwa mudzimwe nyika dzese America chaiyo vanhu vakachema-chema nenyaya Hillary Clinton naTrump nhasi Trump ndipresident kuKenya vanhu vakachema-chema nyaya yaRaila Odinga naUhuru Kenyatta nhasi Uhuru Kenyatta ndipresident saka zvimwe zvacho vanhu vanenge vachinzi ngatiite zviripo izvozvo ende vekunze vanenge vachinzi ndo vachazotibatsira vachaita sei zvavanotarisira munyika dzemuAfrica haisi yatinoti democracy but stability pachirungu ndio varinga vachitarisira kana munangagwa mukwanisa kuitisa stability bijana nyika inenge ichitofamba vanhu vanenge vachitoti hakuna inonziya perfect election vanenge vangoti zviripozvo ngatiendere mberi pano tidzore kumashure kuti tandisari
asi munoonawo here zvino zvichibatsira zvinoitwa nevanopikisa zvokuti vanoti hatipinde musarudzo ivo zongopedzisira vapinda handizi iri zvinozoita kuti vanhu vasatoende kana kunovhota kwacho
ya izvozvo ndo zvinonetsa ndo patakaona ukaona nyaya yako izvozvi yekuti zeki iripo sarudza dzisi kuitwa vanhu zvakanaka takaitaura kare paiitwa bumbiro remutemo riripo izvozvo ragadzira zeki rati zeki iwepoi takati aiwa process yamuri kuita haisi yatinoti pachirungu people centered asi vanhu vemdc vakapinda vakaitwa futi cool muna November 2017 vakasapota vakazonga vaakudzoka nomination court yakaitwa ipapo handizi ivo vakaparticipata zeki iri iri kutungamira vakuda kuzoramba pekupedzisira saka izvo vachangoti hatikwanisihatikuda kupinda homboti vanhu vanoti disillusion ndozopinda mumaelections ongobirirwa futi izvozvo ndozvinozoti parambe paine chinoti apart pachirungu zvekuti vanhu vanenge vasingachadi kuvhota havasina havachaoni sesarudzo dzinokwanisa kubirisa zvavanenge vachida nekuti dzinongoramba dzibirisirwa nezanupera.